Vama ngena au variku miriru wanumagweta ya kambani ya Atina Ama and Associates vanoda kuti vaimbo yeva shandiri kambani vana pamwene mutorwe na uwe Zimbabwe Broadcasting Corporation chamuru wa murava uyakaburisa nyaya iyi apo yakaitika muparamende mwedzi miviri yapfuura pamwene ZBC yacho vavaripe miriyoni yemadhora ekuamerica vachiti vakasvibisa zita ravo apo vakapa humbowo kukomiti yezvekurima apo vaitaura chikiribidi chaiitwa nekambani yepremier tobacco pakutenga fodya mumwe wevashandi ava amai Lydia Chinyauruka nhasi vaudza komiti yezvekurima kuti vari kusungiswa navamangena zvichitevera kumira kwavakaita pamberi pekomiti iyi.
Tari kusungiswa nemumwe mukuru wekambani zvichitevera kupa humbo kwatakaita kukomiti yenyu.
Amai Chinyauruka vati ivo vatawanda murape vashepherd kudinga vatendai mavhu navamurava ndivo vari kuendeswa kumatare navamangena. Sachigaro wekomiti vajustice mayor wajajena varatidza kushushikana nepeter kwavamangena uye vayambira amai Chinyauruka nevamwe vavo kuti vasatyidzirwe navamangena nekambani yavo.
Ndoda kukuzivisai kuti hapana anokwanisa kukusungisai pane zvose zvamunenge mataura muparamende kana kumakomiti ayo. Saka nyorai tsamba pari zvino kana kuti endai kumahofisi amabharani weparamende munotsanangura nyaya yenyu pamwe nekumupa masamanisi amakapiwa navamangena. Paramende ichakuchengetedzai.
Vamangena nemumwe muridzi wePremier Tobacco Auction Flover Owen Murombi vachamiswa pamberi pedare iri vachibvunzurudzwa nenyaya yekuzvidza paramende nezvakaitwa navamangena. Vakawanikwa vaine mhosva vanogona kukandwa mujeri neparamende. Vamangena vane zvikamu makumi maviri kubva muzana zveupfumi mukambani yePremier uye vamurombi vane zvikamu makumi masere kubva muzana mukambani iyi. Mune imwewo nyaya mukuru wekambani yeTobacco Sales Floor amai Mary Machingaidze vaudza komiti yavawazha jena kuti uwandu nemutengo wefodya iri kutengeswa gore rino huri pasi chose kana zvichienzaniswa negore rapfuura. Vatsimuenzaniso vanokwanisa kutenga zviuru makumi maviri nezvina zvemabhero pazuva asi mwaka uno vari kutenga mabhero zviuru gumi nezvitatu chete. Vatiwo mwaka wapfuura mutengo wepakati nepakati wefodya waive $2.79 asi gore rino huri $1.85 pakirogiramu. Amai Machingaidze vatiwo mhando yefodya mwaka uno iri pasi uye vatiwo varimi vanofanira kupiwa rutsigiro rwemari nezvimwe zvikwanisiro kuitira kuti varime fodya yemhando yepamusoro. TSF ndiyo musika muhombe wefodya munyika yose une zvikamu makumi matanhatu nezvitanhatu kubva muzana zvimwe zvikamu zvichitorwa neBoka Tobacco Sales Floor pamwe nePremier Tobacco Sales. Mune imwewo nyaya paramende iri kuongorora ukama pakati pekambani yeEthical Leaf Tobacco Premier Leaf Zimbabwe pamwe neTSF. Ethical Leaf Tobacco ikambani inobatsira varimi nemari mbeu fotreza nezvimwe ichizoti vatengese fodya yavo kuTSF uko inozotorwa nePremier Leaf International inoitengesa kunze kwenyika. Asi komiti yavawazha jena inoti hapana kujeka kuti murume waMachingaidze vaDavid Machingaidze ndivo mukuru weEthical Leaf Tobacco iyo yave kushanda pamwe chete neTSF. Vawazha jena vativo vanoda kuziva kuti kambani yePremier Leaf International iyo yakadzingwa kuMalawi yakauya sei muZimbabwe. Vakuru vakuru vemakambani maviri aya Ethical Leaf nePremier Leaf vanotarisirwa kumira pamberi pekomiti iyi masvondo maviri ari kutevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.